Mutevedziri wameya weguta rechegutu vaEdward Dzeka vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti masoja nevamwe vanhu vatatu apo vaibva kukadoma vachienda kuchegutu nezuro Manheru. VaDzeka vanoti vakakwira motokari yainge iine musoja avo vakavabvunza kuti sei vachitsigira bato ravaNelson Chamisa vakaratidza kuti havana kugutsikana nemhinduro yavo. Vanoti vanhu ava vakaramba kuvaburutsa muchegutu vakatanga kuvarova nezvibhakera nemambo.
Ndakakwira mota ndichibva kukadoma ndakapfeka rupawa rweMDC Alliance. Ndakabva ndatanga kutyisidzirwa vachibvunza kuti sei ndichifarira bato ravachamisa ndichisiyana navamunangagwa neZANU-PF. Ndakavapindura kuti mamiriro akaita nyika nekushayika kwemabasa havana kufara nemhinduro yandakavapa mumota maiye nevanhu vatatu, mumwe wacho aiva akapfeka hembe dzechisoja. Pandakasvika muchegutu ndava kuda kuti ndiburuke. Vakabva varamba kutiburutsa. Mutyaira akaramba achityaira mota vaindorova nezvibhakera nemambama.
Vanotiwo mumwe weavanoti mauto aya akatanga kuvabata nhengo dzechirume.
Vanga akandisa pakati pavo vakazomira neni makiromita anoita 15 vakaramba vachindishungurudza zvemaawa anoita maviri. Aiva akapfeka hembe dzechisoja aindibata nhengo dzangu achiti uchatiudza mashoko amunotumirwa kubato kwenyu.
Vanoti vakaitwa nhapwa kwemaawa maviri ndokusiyiwa vakandwa mumugwagwa umo vakazonhongwa nemumwe munhu aipfuura zvake. VaDzeka vanoti vaenda kunomhanyara kumapurisa emuchegutu uye vakanorapwa kuchipatara.
Ndazoenda kumapurisa ndikanomhanyara nyaya yangu polisi. Ndikapiwa RRB nhamba inoti 3528405. Ndikazopiwa nemedical report kuti ndirapiwe marwadzo andiri kunzwa.
Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonal and West vaBlessing Mandava vashoropodza zvikuru chiitiko ichi vachiti zvinoratidza kuti hurumende iripo ndeyechiuto uye chibvumirano chakanyoreranwa pasi chekuve nesarudzo isina mhirizhonga achishande. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.